Varimi wakawanda varikuswera vari mumitsetse pamabhanga kuti vanyorese kupiwa magwaro kana kuti mavocha anoita kuti vapiwe mbeu, fotereza nedhiziri. Mumwe murimi vamena dichuma vanoti dambudziko riri kutanga pakuvhura akaunti nemabhanga sezvakakurudzirwa nehurumende.
Musi wa10 November, just to open an account. And ndakudzokera kuchigomba ndonzi chouya musi wenezi futi 3 days since 10th November. Just open an account. When other banks like NMB can just open an account in the streets in 10 minutes.
Mumwe murimi asina kuda kudomwa nezita anoti mabhanga ari kuda mari inoita churu chemadhora kuvhura akaunti iyo vanoti vakawanda havana panguva ino.
Nekuti maakaunti mazhinji aya tiri kuona ari kuvhurwa mahara. Ndatotaurawo nevamwe wabva kukaroi vari kuti karoi hatibhadhariswe mari. Asi apa uri kunzi unobvisa 1000 kuti uvhure akaunti, ende wabvisa 1000 iyo ukaenda nemadocuments ako akanzi commissioner of oath akadidwana commissioner vari maofisi yavari kutaiwa akadindwa kuti ZRP.
Mumwe murimi wekumhangura vaRed Fund Burira vanoti kunyange murimi ave neakaunti dambudziko rinenge risati rapera vachiti hapana chiri kushanduka munyaya dzekupiwa zvikwanisiro zvekurimisa.
Izvozvo zviri kutirwadza nekuda kuti dai kuri kuti vaikwanisa kutangidzira muna October handidzi kupa mainputs zvinenge zviri nani, because iye zvine zvine hasati ndawana handidzi chinhu hatisati kana ndaona kana chinhu kana wandi vamwe vari kutanga kufila mafomu panozoya zvinhu izvozvo. Time inenge yadi inenge yapera nhasi ndi 1 December.
Mumwe murimi vaChristopher Kambanje vanoti kunyange vave nemavocha edhiziri vemagaraji vanenge vachiti havana. Mukuru webhanga reCBZ muChinoi amai Nyari Mandingaitse varamba kutaura nesu vachiti titaure nemutauriri weCBZ muzvari Matilda Nyati, avo varamba kupindura mibvunzo yedu vachiti tivanyorere padande mutande asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neZimbabwe Pharmacy Union kana kuti CFU, Dr. Prince Kuipa vati kutadza kuronga kwehurumende pamwe nemabhanga makore ose zvinokonzera kunonoka kudyara kwevarimi vari muzvirongwa zvehurumende. Hurumende yakatora danho rekushandisa mabhanga kuti vashande nevarimi kuti zvizovanyore kutevera zvikwereti zvinenge zvapiwa varimi. Murimi anenge apiwa zvikwanisiro zvekurima nehurumende kuburikidza nemabhanga anofanirwa kushandisa akaunti yaanenge avhura nebhanga iri kana ave kubhadharwa zvirimwa zvaanenge atengesa. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.